Nati shuga inorema makirogramu maviri yanga ichengwa nemazigi zana asi sondorapera ichengwa nemazigi makumi matanhatu nemaviri. Izvi zviri kuitikawo pamitengo yezvinhu zvose. Vaimbova mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutsatsa vanoti hurumende yakabira vashandi nekuderedza kukosha kwemari vashandi vasati vashandisa mari dzavakahora. Nokudaro vashandi ava vanofanirwa kubhadharwa zvakare mwedzi uno mari inoita zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi.
Kune vakanga vatambira vanofanira kutopiwa dzimwe mari mwedzi uno usati watopera kana kutanga-tanga kwemwedzi uno uri kuuya uyu.
VaMutsatsa vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende haina hanya nevashandi vayo.
Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi vashandi, mapraizi makwira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti pane kusavimbika pakati pebhanga guru renyika nevemabhizimisi.
Pane kachihwande hwande kari kuitika kanoitwa neRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachisanganesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kuderedzwa kwesimba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuamerica kunoita kuti mari yevanhu iri mubhanga kana muhomwe ibva yadererawo kana kuti loss of real income or value.
Asi izvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ibve yakwira. Eva zvinoitawo zvakare kuti even simba remari
yevanhu iri mumabhanga even iri muhomwe inge ichidererawo nekuzvakura kuti mari yavo inayo yakwanisa kutenga zvinhu zvishoma uyewo zvakare yakwanisa kutenga kana ari mayusa mashoma. Saka izvo zvinotoite a loss of real income or a loss of value.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimuri Finance vaGilbert Muponda vanoti kuderera kwaita ZIG kuchakanganisa upfumi hwenyika nekuti zvave kureva kuti vanhu vachange vave kutsvaka dhora rekuamerica nemazigi akawanda zvichapa kutagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Izvi zviri kukonzera kakutagadzikana mumusika wemari nemumusika chaivo wekutengeserana zvinhu matingati mumastoro masupamaketi neyatingangoti general economy.
VaMuponda vanotiri kushamisa ndechekuti pakauya ZIG rainzi rakatsigirwa negoridhe asi rashaya uremu apo mutengo wegoridhe wakadzikama zvichapa kusavimbika mumari yemaZIG.
Saka izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muzigi yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mari iri zigi. Vanonga vatoti zigi handiride mangwana rinomuka rachati raderera mutengo. Saka inini ndikangowana mazigi ndakunomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndione maus dollar.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko raDenfan Muswere nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mvanu vati havakwanisi kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari mumusangano. Kunyange dhora rekuamerica riri kutengwa nemadhora makumi maviri nemashanu emaZIG pamusika weRBZ pamukoto uri kutengwa nemadhora makumi mana emaZIG. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.